isu kusangana nevara iridzi izvezvi tiri mubishi rokunyora gwaro riri kuenda kuline ministry education kuenda kugovernment nekuenda kuzimset kuti tivaratidze kuti pane zvabudai zvine time frame yabudai paita mateya paita gadzirisa zvine maringe nemari dziri kutadyiwa idzi zvine maringe netimetable yekubhadhara mari dzacho nezvimwe zvakawanda zvinoinkludaivin nekupawaraidzi mari dzinobutsa mukombe kuti vaite basa ravo maisho kwazvo nyemba kusadzarungwa
zvii zvamungatidai vatseketudza vachiita muda kuti vasvike papi
maonero eti isisi ndokuti zvamamishinari pane kuti riomere vabereki dai mazamanishini zvavo akwanisa kunge achitadyiwa mari dziri pasi pe-1000 mari yomuno zvingabatsira zvikuru kwazvo nokuti munhu unenge akapedza makore 4 kana makore 6 achidzidza uyezve taiziva kuti primary education kudzidza mahara dai hurumende yatsvaga mari yokuti vana vasange vachibhadhara kuprimary infact basic education zvaienotonzi ndeye mahara basic education zvava kubva grade 1 kusvika 4 taizoonawo mafees ari affordable taakuenda kuerevhwa asi pamwe pese hurumende yangomiramirawo ikabatsira vabereki asi pari zvino tiri kukumbirisa kuti dai vangoda zvavo kana ma-1000 pesubject zvingava zviri nani uyezve tikakwanisisa kuti nguva yekubhadhara yacho ikwanise kungoita 2 weeks kana 3 weeks zvinokutenderawo even late entry zvinhu zvingabatsira nokuti painenge ichingoenda mari yacho inenge ichingoenda muzimbabwe hatichaende kucambridge saka zvinofanira kunge zvarerukira vagari vemuzimbabwe pane pataibhadhira mari kucambridge
mari dziri kubhadhariswa kunyora bvunzo imari dzinoenderanawo here nedzimwe nyika
tinotizwa kuti kumwe education into right saka maschool fees haatobviswayo saka kumwe ikodzero yemwana anodzidza kuti aende kuchikoro anyore masubjects aanoda saka pedu patinotoita takuremedza mubereki kuti abhadhare mafees apo tisu tinenge takaita mateya tikaenda kwese kunana zambia kunana botswana kunana south africa hakuna mwana anotadza kunyora zvamamishini nokuti hurumende dzekwei hurumende dzavanhu dzinobatsira kuti vana vanyore masubjects akakwana vachibhadhariwa nehurumende saka isu tiri kutoremedza vabereki nemari dzinodhura dzikadai
masvika papi nenyaya dzekufambira ihoro
dambudziko ririko nderekuti vanhu vatinenge tichida kuti titaure navo vanotiza nhaurira vanhu patiri izvezvi tazama matanho ese izvezvi takanyora tsamba tikanyora kumukuru wenyika mazuva mashoma shoma achangopfuura tichivaudza kuti mari dzanetsa muzvikoro hongu vakatambira tsamba yedu asi hatisati taona mhinduro yavo kuti vanoti kutini nemari shoma dziriko idzi varayiridzi vari kunhunga zvose nomuromo zvokuti tikasvika mumwedzi uno wachifuni kusvika papei pasinawo imwe mari yakwanitambo ichiuya kuvarayiridzi tingaona varayiridzi vachikanda mapfumo pasi nokuti varayiridzi vakawanda vari kutotiudza kuti havakwanisi kunge vachishanda kupfuura pana June payday vakatarisira kuti mari dzavo dzivanuzve kusvika pana June payday pakatadza kugadziriswa ipapo tinokwanisa kuona varayiridzi vachirama mabasa kana payday yemuna June ikapfuura pasina zvaita varayiridzi vanozongokwanisa kukanda mabasa pasi nokuti vanenge vasina mari yokuramba vachienda